Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera Gumiguru 20, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Varayiridzi vanoti vanoda kuti hurumende ivatambirise mari dzavo nemadhora ekuAmerica. Vanhu vodzingwa pamusika womupedza nhamo kumbare vachinzi wakatengwa nevanhu vekuChina.
Nekuti kuenda kwemagetsi ezvinezvi kwanyanya. Just after election inoika, taitarisira kuti zvinhu zvichange zvakatinakira, but it's becoming very worse zvokuti unotoshaya chekubikisa. Gasi racho rakabva rakwirawo, uye nyaya yekuti chekubika chacho pane pasina. You spend the whole day uchitsvaga zvinhu zvakaita semafuta, shuga kana cooking oil kana flour chaiyo kuti ubikire vana chimodho pane pasina.
Vanhu vakawanda vochema-chema nekuoma kwaita zvinhu muupenyu hwavo. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti hurumende inofanirwa kubhadhara varayiridzi nemadhora ekuAmerica, kwete kuunza mabond notes nemaRTGS senzira yekuvatambirisa nayo. Mugwaro raburitswa nesangano iri, mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Zhou, vanoti hurumende inofanirwa kumanikidzwa kuita izvi nekuti nhaurirano dzemihoro yavo dzakaitwa pachishandiswa madhora ekuAmerica. Saka mari iyi hazvifanirwi kuchinjwa nhasi nekuti kudonha kuri kuita uremu hwemabond notes kuri kusiya mari dzavanotambira dzave shoma zvikuru. Vazhou vanoti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zuva nezuva, uye vana chiremba muzvipatara nevanotengesa mishonga yevarwere vave kuda kubhadharwa nemari dzekunze chete. Vanoti varayiridzi havangagoni kuita basa ravo nemazvo ivo vaine nzara.
Singwi-singwi apa kuti tidaro ndeyekuti mari yemabhondi haichatengi. Mari yekutambirwa namaticha yava equivalent to $75. Saka varayiridzi vanhu vane mhuri vanenge vachidawo kutengera mhuri dzavo chikafu, vane vachidawo kulodja, vanenge vachida kupeya kumautility bills emvura nemagetsi, uyezve vanhu vanokwirawo makombi vachienda kumabasa, makombi akakwira, zvinhu muzvitoro zvakakwira, kumafamasis uku mushonga wakutengeswa neus dollar, madhokotera ari kudawo cash up front. And the cash yavari kuda iri in foreign currency, either maUS, mapula kana marand. Saka varayiridzi vareruka somuchawatamwa nokutsvagoni somutakura.
Koivo vehurumende zvavari kutaurawo wani vachiti mari dziriko idzi dzakangoenzana, hazvisi kushanda here?
Tinoonesa mapolitician kunyepa, nokuti izvezvi muzvitoro mese maprices akapegewa zvichienderana nemaUS dollars. Chinhu chinoita 82 bonds chinoita $16. Saka maprices atovako kuti vanhu vese vezvitoro ava they spend maprices against US dollar. And zviri pachena kuti US dollar riri pamusoro ka 5 times to 6 times pane bond.
Munoona here hurumende ichigona kutambirana nechikumbiro chevarayiridzi ichi?
Hationi kuti zvingarambika. nokuti chokutanga ndekuti even masalaries ari kwai akatoma negotiator in US dollars saka kuti azongoere kana ava mabhoni kwauti zvichinda muno opena mamwe maaccounts emabhoni tinoona sekuti kubira varairidzi masikati zuva rakacheka nyika nokuti masalaries ese akapiwa inforen kari katoda kumachinja kuti timauye kumabhoni since mabhoni asina kuzana neus tinenge tifanira kuti titoenda patebu tonotaurirana dziri nhaurirano dzemushandi naemployer saka izvi zveone armed bandit zvehurumende zvekuti inongomuka yakafunga zvainoita handioni zvichishanda
avo vanga vari mutungamiri wesangano reprogressive teachers union of zimbabwe dr Takavafira Zhou vachitaura vari parunhare vari kumasvingo Sangano rinomiririra vanotengesa zvinhu mumigwagwa reNational Vendors Union rinoti richarwisana nehurumende nekanzuru richiedza kumisa kutengeswa kwemusika wemupedzanhamo uyo uri kunzi wakatengeserwa kambani yemachina kuti vaise zvivakwa zvitsva pane musika uyu. Vamwe vanotengesa mumusika uyu vaudza Studio 7 kuti vapiwa zviziviso nhasi zvekuti vabude mumusika uyu kuitira kuti maChina akatenga nzvimbo iyi atange basa ravo rekupa vandudza. Tabata mukuru wesangano rinomiririra vanotengesa reNational Vendors Union vasten zvorwadza kuti tinzwe zvizhinji.
Tengeswa kwemisika yakafana nemupedzanhamo tanzuru kuti itengese nzvimbo idzodzo isina kunge yapa notice vanotengeseramo kungewo zvakare isina kuti zivisawo vanomiririra vanotengesa zvinhu zvezve zvinoratidza kuti kana chakadaro chinhu chakaitika then there are serious flaws maChina aya handifunge kuti zvichaita nyore kuti vakwanise kutora misika iyo vaushandise nokuti chekutanga panofanha kuita ma council resolutions ekuti chinhu chakafanana nemusika wanga une mukurumbira wakafara nemupedzanhamo ungofuma otengeswa pasina kunge pakatauriranwa nekuwiriranwa kuti ko zvofamba sei inini ndiri kumupedzanhamo saizvozvi ndadzokera zvakare kuutungamiri hwekanzuro tichinobvunza kuti ichokwadi here ichi chatiri kunzwa kuti musika wakatengeswa vanditivo hakuna zvakadaro ayo manyepo saka isisiwo mangwana mangwanani tichamukira kumupedzanhamo tichinoona kuti basa rekutengesa riri kuenderera mberi here zvisina kukanganisika
vamunoshanda navo vatingati ivo vari mumusangano wenyu mungavaudze mashoko ekuti kudii nekuti vamwe vaturi vari kutaura nesu kuno vari kutaridza kuti hana dzisina kugadzikana nezviri kutaurika izvi
ndingade kutaura kumazimbabweans across vari kutengesa musika iwoyo mupedzanhamo kuti ngavarege kuvhunduka nokuti zvatichaita isisu mangwana nemuvhuro ndezvekuda kuongorora kuti musika uyu kana wakatengeswa wakatengeswa nani chekutanga wakatengeswa sei isisu tisingazvizive nokudaro tinozvimisa tinozvistopa because we don't want people kuti varambe vachifunga kuti vanoramba vachiita zvinhu zvisina consultation tongoramba tichizvisekerera musika iwo tinozvimisa totoudza mamembers kuti mamembers dzikamai hana munotengesa kana musika wafunga kuti unotengeswa zvinonyatsokurukurwa tichikonsautwa because tikange taakuita kunenge kunzvengwa tichienderwa kumberi tichingoeri kana tomuka mangwana zvinhu zvaitika we are going to stop that.
Mukuru wesangano rinomiririra vanotengesa reNational Vendors Union vasten zvorwadza vachitaura vari parunare muHarare. Kanzura wembare muward 4 inobatanidzawo musika wemupedzanhamo vamartin matinyanya vebato rezanupf vanoti mashoko ari kutaurwa nevanhu aya manyepo ivo sekanzuro yeHarare havana kutengesa musika uyu sezviri kutaurwa
komiti yangu ndeinformal sector committee inoona nezvemamaketi iyayaya kana tiri kukanzuro hakuna information yakadaro hakuna munhu ari kubviswa hakuna pakambogara kanseri katizvo yakatengesera machina akatenga nzvimbo ye iinformation yekunyepa kunyepera vanhu kutoitika ipapapa zvokutoti ini zvatondinesawo nditozwawo nezveissue iyoyo Hakuna zuu zakadaro, ndo wadzi yangu, ndo wadzi fuu. Ndo mandudo kinga mirira hende, mukanze u. Ndo mandudo informa wa sector committee, nuna nizu mamakezi wayo. Saka, information ya kunyepa, meno jinzi, ya anaru kufamita information ya kadaro. Kanzura ina zuu zakadaro, kwa anaru mbobila yaita. Zuu zakadi, zuu zakadaro, zuu kujizo, ulengi ya katenge selwa machaina. Hakuna mchaina katenga zimbo, hapana muna harukubuda mumteza na amu. Sema zira ndrugu ita nini hapana nyaya kambo mire ya kadaro
kwa avavaru kutanzi tituri pampeza na mweze shitu kutonzi budai budai ronge zai
kunyepa kuna munu haruku zi ronge zai anzi pane watu wapampeza na maruta rodaro
pane wandani chitaura na izwe shitu tituri munu tatonzi ronge zai tukututa zinu tatonzi tibude
kunyepa munu yee haruku nyepa munu haruku nyepa munu haruku nyepa haruku nyepa na onyika meroti chinakwa chake ni chei.
Ameno kana mine mashoko amungade kuti varikutaura nezvezvo zvivanzwewo.
Vane chekuita nemaketi nemasanga makatera siyana. Aiwa, vanhu varumpedza namo ngavashande zvakasununguka enda hapana kana nyaya yakamira yakadaro. Vamwe vakutotadza kuti hodha nekuda kwokufungidzira nekungotaura kwesocial media. Izvi ndezvemhepo hakuna chirongwa chekanzuru chakambomira chikadaro. Hakuna vanhu ngavashande zvavo vakasununguka mande ndova vanhu ngavaende kumabasa vanoshanda zvakasununguka.
Avo vanga vari kanzura wembare Ward 4 inobatanidza musika umupedza nhamo vaMartin Matinyanya vebato reZANU PF vachitaura parunhare vari kumbare kuHarare neStudio 7. Vagari vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti upenyu hwave kuvaomera zvakanyanya kudarika nguva yesarudzo dzisati dzaitwa. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu ava vanoti vaitarisira kuti zvinhu zvichanaka mushure mesarudzo sezvo vaivimbiswa mutambara kede nevatungamiri vemapato apo vaitsvaka rutsigiro munguva dzesarudzo. Asi vanoti upenyu hwakatonyanya kuvaomera mushure mesarudzo apo mitengo yezvinhu zvakawanda iri kukwira izvo zviri kukonzerawo kuti mari dzekufambisa kuenda kumabasa dzikwire. Kudzingwa kwevanhu vanotengesa mumigwagwa kwakaita kuti vanhu vakawanda vashaye mari sezvo vanhu vakawanda vainge vave kurarama nekutengesa. Amai Agatha Karonga vanogara mumusha unogara veruzhinji weGadzema. Amai Karonga vanoti upenyu hwaoma pari zvino kudarika sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoti zvinhu zvanyanya kuvaomera zvinosanganisira mitengo yezvekudya iri kukwira zuva rega rega uye kushayikwa kwemagetsi.
Ya upenyu wazotoomera nekuti kuenda kwemagetsi ezvinezvi kwanyanya just after election inoika taitarisira kuti zvinhu zvichange zvakatinakira but it's becoming very worse zvokuti unotoshaya chekubikisa gasi racho rakabva rakwirawo uye nyaya yekuti chekubika chacho pane pasina. You spend the whole day uchitsvaga zvinhu zvakaita semafuta shuga kana cooking oil kana flour chaiyo kuti ubikire vana chimodho pane pasina. Saka upenyu hwekutoomera. Dini magetsi acho kune kusina mvura ukatadza kumuko kuma 4 unaona yaenda saka upenyu hwatiri kurarama hwakaoma munhu chinhuya.
Izvi zvinotsigirwa namaifunga itembo avanoti upenyu hwave kurwadza sezvo zvekudya zvave kudhura uye kushayikwa kwemvura nemagetsi kwakanyanya mushure mesarudzo.
After election wakaoma ende uri kurwadza kuenda kwemagetsi kushayikwa kwemvura shuga chaiyo mashopa hamuna kushayika kwezvinwiwa ndozvinhu zvanyanya kutiomera ende zvinhu zvadhura chikafu chadhura.
Mumwe mugari wekukaribha vamofati pedzisai vanoti havachakwanisa kudya kwemasikati vari kubasa sezvo vave kubhadhara mari yakawanda yekuenda kubasa.
Wakati mora mhani atoshaya lanjini kwamazuva matatu ese kundaitenga mapanzi zvenayo.
Amai Tembo vanoti chinonyanya kurwadza ndechekuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa hapana zvavari kutaura pamusoro pekukwidzwa kwemitengo izvo vanoti vanokundwa nevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vaidzikisa mitengo.
Nguva yeMnangagwa yakaoma. Amugabe vaiti kana zvinhu zvikakwira vakangotaura ewedhi kuti
Vapedzi sai vanoti avatarisire kuti zvinhu zviome kudarika zvakamboitika muna 2008 apo munyika maishayikwa zvinhu zvekudya izvo zvairatidzwa nekuonda kwevanhu.
Iwe hapana munhu akaonda izvo zvinhu. Isu 2008 taipfeka masaizi 5 takapedzisira topfeka masaizi 28 yomwana wechikoro. Bhandi richitenderera kutendera kudza kudai kuisa chimwise kudai kutenderera ruviri usajerere iwe imwe vanhu vakaonda vaya isu vapfupi taiva tareba vakareba mhenu kuti vava vasichi.
Vamunangagwa vakabuda pachena vachiti zvinhu zvichatiomei munyika zvisati zvanaka sezvo vari kuedza nepose pavanogona napo kugadzirisa upfumi hwenyika. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka pasi pehurumende yavamunangagwa iri kuramba ichiita shoma sezvo vanhu vave kuswera vachimhanya muzvitoro vachitsvaka zvinhu zvakaita sechingwa, shuga, mafuta pamwe nezvinwiwa uye kushayikwa kwemagesi nemvura kwenguva dzakawanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Mwedzi uno wagumiguru pasi rose neZimbabwe vari kurangarira chirwere chegomarara rezamu icho chinonzi chiri kunetsa pasi rose nemunyika. Studio 7 nefenyuro yevanhu ichange ichikupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera. Teererai Studio 7 kubva muvhuro kusvika pakupera kwevhiki rinotevera apo tichange tiri kukupai dzidziso uyezve tichitaura nevamwewo vakambobatwa negomarara rezamu. Tichiitazve hurukuro nenyanzvi munyaya iyoyi yegomarara rezamu rinonzi riri kubata madzimai kunyanya asi nevarume zvakare. Musakanganwa kuteerera Studio 7 kubvira muvhuro kusvika kupera kwevhiki rinotevera apo tichakupai dzidziso yechirwere chegomarara rezamu.
Gurukota rezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo vanoti America yataurirana neMexico pamwe neCanada ikawirirana panyaya yekubuda kwevanhu munyika dzavo. Vachitaura nemutori wenhau weVoice of America Greta Van Susteren nezuro kuMexico, vaPompeo vakati Mexico inotambirawo kuti hazvibatsiri kuti vanhu vabude munyika dzavo zvisiri pamutemo. Zvikuru pakatarisirwa karavhani yevanhu vari kubva kuGuatemala vachipfuura nemuMexico vachizopedzisira vapinda munyika dziri kumaodzanyemba kweMexico dzinosanganisira America.
So Mexico agrees that it's not constructive to have unlawful migration transit from these northern triangle countries.
Mexico inowirirana nazvo kuti hazvivake kuva nevanhu vanopinda nekubuda munyika zvisiri pamutemo. Vanhu ava vachizopedzisira vapfuura mune Mexico vachipinda muAmerica. Rwendo rwangu kuno nderekuti tishande pamwe chete tichidzivirira kusabatwa zvakanaka kwevanhu. Vanhu ava vari kutorerwa mari dzavo pavanenge vachifamba nenzira yakaomarara zvikuru. Vana vadiki vanopinda panguva yakaomarara. Ndikuda kuona kuti chinangwa chemutungamiriri wenyika vaDonald Trump chekuti America ive nemuganhu wakachengetedzwa.
To accomplish President Trump's mission, which is to make sure that we have American sovereignty and a secure border.
Greta akavabvunza kuti Mexico iri kutora matano api ekumisa karavhani yevanhu iyi. VaPompeo vakati America iri kushanda nehurumende yemuMexico.
So we're working with the current government, it's their strategy and we recognize
Trikshanda nehurumende iripo uye tinocherechedza kodzero yeMexico yekuva nyika yakazvimirira. Nyika ine kodzero dzekuita zvainoda. Nezuro chaiye, Mexico yakataura neUnited Nations, saka ichashandisa zvikwanisirwo zvose kuitira kuti vanhu vabatwe zvakanaka, zvine chiremera nekurudziro. Panofanirwa kunzwisiswa kuti hazvibatsiri kuti vanhu vashandise Mexico kupinda muAmerica. Tiri kushanda nehurumende kuitira kuti pave negwara rinotambirwa nemativi ose. Uye rine chinangwa chimwe chete.
We work with the incoming government too to make sure this is a sustainable model once we achieve our goal.
Vapompio vakataura opa msoro pe Venezuela vachiti Amerika irikuedza na pose painogona napo kuitira kuti munyika iyi muve neutongo wejekerere. Izvo zvinozoita kuti vanhu vemunyika iyi vagare zvakanaka. Asi vakati chitsvambe chiri kuvanhu vemunyika iyi kuti vagadzirise zviri kunetsa muVenezuela.
Direct from Washington, the voice of America.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Muhlanganya uye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando, mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe. Muzvare Munando vanoita ivo basa rekubatsira vanasikana vari kuzvikoro zvepamusoro. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu.
Tinotenda Marvelous vakadi zvenyu. Sangana redu rinobata nyaya dzakati wandei pakusimudzira vanasikana vari kudzidzo yepamusoro. Chekutanga tinovadzidzisa nezvekodzero dzavo kuti ivo vakasungirwa kuziva kodzero dzavo uyezve vagokwanisa kudzimiririra nekumirira vamwe vavo vavanodzidza navo. Uyezve sangano redu rinotarisa utungamiriri uri mumakoreji imomo, even tiri kunze kana mumatanho epolitics, kuti vakwanisewo kupinda muzvikamu zvekutonga pati zvatinoti pachirungu madecision making processes. Tinoti vapinde imomo vanga vachitorawo zvinzvimbo zvinoonekwa, kwete zvinzvimbo zvepasi. Uyezve sangano redu rinochengetedza vana vaya vanenge vashungurudzwa kumakoreji uku, vanenge vabatwa chibharo kana kuti vari kushungurudzika pachirungu yatinoti psychological trauma iya, vanenge vari pachikoro. Saka tinovatora touya navo kumahofisi yedu tovabatsira neinonzi counseling kuti vakwanise kuzodzokera kuchikoro vachizoenderera pamberi nezvidzidzo zvavo zvakanaka.
Muri kushanda nevasikana vakawanda sei?
Sangano rediri rakatekeshera nenyika ino yeZimbabwe. Tirimo ma10 provinces ayatiri emuZimbabwe. Tichishanda takasanganisira kune vanonzi maticha training college haya, kune vanenge vachidzidzira kuzoita udzidzisi. Tichashanda futi nemapolitech, tinoshandazve nemauniversity wedzidzo yepamusoro, zvese kune maprivate kana kuti iwaya mastate university. Takasangano redu iko zvino tingatoti rine vana kana kuti tingati membership yatinayo inosvika iyo inodarika iyo 40,000. Ndiwo mastudents atiri kushanda nawo pari zvino.
Chii chakaita kuti imi semudzimai mufunge kutanga sangano iri?
Sangano redu rinonzi Female Students Network ndofunga riri kuzvitsanangura pacharo kuti isangano rinobatanidza vadzidzi vemhando yepamusoro, zvichireva kuti hatina kugumira muZimbabwe chete. Cherowo kune dzimwe nyika kune vadzidzi vavo tinovabatsira, tinoshanda navo zvakare. Saka inini semunhu wemudzimai ndinoona sekuti inini ndiri mudzidziwo pachirungu yatinoti former student, akasangana nezvakawanda nezvatakuita sesangano, nyaya yekushungurudzwa, nyaya yekupinda muutungamiriri. Ndakanetseka zvikuru chaizvo kuti ndipinde muutungamiriri nekuti pamazuva ivayo vakomana chete bedzi ndoo vaikwanisa kupinda muzvigaro zvepamusoro, isu tichisarira kumashure. Uyezve nyaya yekushungurudzwa vasikana vasingatauri kazhinji kana vachishungurudzwa nevanhu vakuru kwava, izvozvo ndakasangana nazvo. Saka inini ndakati aiwa, hatingarambe takangonyarara sevasikana kana kuti semadzimai ari kudzidzo yepamusoro. Ngatibatane kana kuti ngatirongei kunge tine boka redu ratinosangana tichitaura nyaya dzedu tisingashungurudzike. Munoziva zvinowanzoitika kana makasangana nevakomana, ndofunga ichi kungori kudzwa kwatakaitwa munyika yedu kuti vasikana vanobva vatya ende uyezve vanobva vatadza kana kutaura chimwe chete. Saka takaona kuti takasangana sevana vechisikana tiri pamwe chete tichitaura nyaya dzedu, ndaiona vasikana vachisununguka chaizvo kutaura nyaya idzodzo ende uyezve zvaivasimudzira nekuti inini ndakanga ndasangana nematambudziko mamwe chete iwayo. Saka hazvina kana kumbonetsa kuti toenda mberi sei tibatsirane sevasikana wedzidzo yepamusoro.
Pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita here pari zvino?
Tine zvirongwa zvakati wandei but ndofunga ndingati pachirungu tine kampeni yatakatanga iyo inonzi hashtag smart girls. Tiriuya kungodenha pfungwa dzemwanasikana kuti kana anzwa nyaya yekuti smart girls zvinorevei, ndofunga zvinoenderana nezvinhu zvakangonaka. Saka tiri kuti mwana uyu asati afunga zvakawanda kangunzwa kuti hashtag smart girls suda mwana ane zvese mwana kazhinji tanga tanganangana nenyaya yekuti vanotora sei kumadecisions tichivakurudzira kuti aiwa musangofunge zvechikoro chete iwewo smart even pakutsvaka partner yakakufanira kana kuti iwewo smart pakuita choice chaiyo nedecision kuti zvandinoita izvi zvinoita kuti ndipedze chikoro here. Ikampeni yakatanga iyo muna 2016 patakahwina UNESCO award.
Makatarisa zviri kuitika munyika pari zvino, mungati vasikana vari mudzidzo yepamusoro iyi vari kutarisana nematambudziko api?
Vasikana vari kuchema chema nenyaya dzemari. Vari kuchema vachiti iyo mutengo yemaschool fees yakwira. Yakagara yakakwira asi manje mamiriro akaita munyika mari yacho haisi kuwanika. Ende takatarisa vabereki vazhinji vanenge vari kuendesa vana kumakoleji uku nezvatakaongorora tinoona kuti vazhinji vacho vaya vanonzi maguardians havasi vabereki chaivo vanenge vari varidzi vevana. Saka vaine mhuri dzavo dzinenge dziri neparutivi dzavanenge vachikwanisa kana kuti dzavanenge vachifanirwa kutarisa. Vasikana vazhinji dzimwe nguva vari kukundikana kuendera mberi nenyaya yekuti kazhinji zvinoremera vabereki vaye vari kuvabatsirawo. Even vabereki vavo chaivo mari chaiyo haisi kubatika, haisi kana kutombooneka kuti inofamba sei, uyezve nekuoma kwaita zvinhu munyika mari dzacho kazhinji dzakuti dzikire. Ende kazhinji vanabereki vaya vanenge vaongokoshesa vanasikana kuti vaende mberi. Uyezve nyaya yepekugara malandlords eko zvino vana vari kutitaura kuti zvinhu hazvina kumira mushe, vari kugara vakawanda vakadaro asi mari yacho futi yemarendhausi iyoyo iri kunetsa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Evanice Munando, mutungamiri wesangano reFemale Students Network Zimbabwe, kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Toenda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives.
Dinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvechirongwa chakatangwa nekambani yeGrain Marketing Board kana kuti GMB chekubatsira varimi nekuti vange vachirapwa yatingati medical aid, chirongwa cheAgrimed. Icho chiri kutambirwa zvikuru nevarimi muhurukuro yedu. Tabata mutungamiri wesangano reZimbabwe Commercial Farmers Union vaWanda Chabikwa. Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu vaChabikwa.
Zvakanaka hai, totoendawo.
VaChabikwa, tiri kuda kutarisa danho kana urongwa hwakaitwa neGrain Marketing Board GMB hwekuisa medical aid scheme kana urongwa hwekuti varimi vange vachibatsirika mukurapwa vachishandisa medical aid yavari kuti Agrimed. Imiwo makatambira sei urongwa hwekuti GMB yakafungwa kuti aiwa varime vanofanira kunge vaine medical aid?
Aiwa, urongwa uyu hweagricultural medical aid society hweGMB uyu hwakauya nguva yachayo chaiyo takatohumirira nekuti varimi vanga vasarira shure. Taisanganisana nedambudziko kuti murimi akarwara kana akafirwa kana akafa panga pakuzabata-bata, kwabva kwaita kunhamo chaiko kuti maakuta mudeme, asi kuzouya kwaita medical aid scheme yaiva takutokurudzira varimi kupindai pamwe chete nevashandi vavo.
Manga makateerera kuna vaWanda Chabikwa, vanove mutungamiri wesangano revarimi reZimbabwe Commercial Farmers Union muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau dzedu dzanhasi. Varayiridzi vanoti vanoda kuti hurumende itambirise mari dzavo nemadhora ekuAmerica. Vanhu vodzingwa pamusika womupedza nhamo kumbare vachinzi wakatengwa nevanhu vekuChina. Uyewo vanhu vakawanda vochema nekuoma kwaita zvinhu muupenyu hwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
soku isika tisen